kuti mani mani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu, apo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu, tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo vanoti vana Chifu Ngorima naana Chifu Chikukwa ndo vaitirayirisa kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu, apozve patakashayikirwa nevanhu vakawanda, vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka. Asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu, nekuti vakaenda nemvura, vamwe vakazinobudira kuMozambique ndo kwavakachengetedzwa. Saka kuNgangu nekuRusitu ndo kwakanyanya kusvika dambudziko recycling kudai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vanga vasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndo pasvika rubatsiro ruri kubva kuUnited Nations rine mamosquito net nezvimwe.
Aunza whole plane ine cargo, ine mamosquito net, majerikens, matents, zvese zvokubatsira not just marefugees atinavo kutongogara camp. You know we've got about 10,000 refugees kumidho sabi, and among them tine mostly marefugees emuno muEast Africa.